Muchiziso kuwari minewe rujiji mwukura nunanitwe utano we mwukamba zile kurima veterinary services Dr. Pius Makaya vati muswa 20 mwezi uno vaka uswa ni bazi nunanitwe kuchengitizo kwe mwukazi musangore zimpa kuti mwukazi kasi anasiana saindi ziri kufa kukonari johu uye bazi rawane zimpa vaka bagatanga kuongorua kutichi chayura ya mwukaizi vati ongorua yavo ya karakiza kuti mwukaizi zaingi zapane anthrax.
Laboratory confirmation was done at the Victoria Falls Wildlife Laboratory.
Ongorora yakaitwa ku Victoria Falls Wildlife Laboratory yakabudisa kuti mhuka idzi dzainge dzafa neanthrax. Musi wa 27 mwedzi uno takaziviswa kuti nzou imwe, nyati makumi maviri nemapfumbamwe, nhoro gumi nesere, mhara mbiri, makudo maviri, mbizi imwe nenyala imwe dzainge dzaurawa neanthrax.
Dr. Makaya vati vachaongororawo mhuka dzinenge dzafa mune dzimwe nzvimbo kumasvingo neHarare. Vati ongororo yakaitwa munharaunda yakatenderedza gonare zvou inoratidza kuti hapana mombe dzati dzafa nekuda kwechirwere ichi. Vachiti izvi zvinogona kureva kuti chirwere ichi chichiri mugonare zvou national park chete. Vaendera mberi vachiti senzira yekudzivirira chirwere ichi icho chinobatawo mombe nevanhu, mombe zviuru makumi masere 80,000 dziri munharaunda dzakatenderedza gonare zvou dziri kubayiwa mushonga wekudzivirira chirwere ichi. Mukuru weveterinary services kumasvingo Dr. Krema Manyetu vati bazi ravo reutano pamwe nezimpact vari kukurudzira veruzhinji kuti vamhanyare mhuka kana mombe dzinenge dzafa kuti dziongororwe uye vasadya nyama yavasingazive kuti yabva kupi.
So we urge members of the public to buy meat from registered or reputable outlets.
Tinokurudzira veruzhinji kuti vatenge nyama kubva kumabhucha ari pamutemo anotengesa nyama inobva kumombe dzakaurawa munzvimbo dziri pamutemo uye kuti vakatenga nyama mumigwagwa.
Vachiwo bazi ravo rakatobaya majekiseni ekudzivirira anthrax kumombe zviuru makumi mashanu nezvishanu 55,000 kubikita dzaka nemasvingo dzinove nzvimbo dzinowanzoita chirwere ichi nguva nenguva. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi munyika reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vakurudzira varimi kuti vateerere chenjedzo yeveterinary services nemamwe mapazi ehurumende kuti vachengetedze utano nehupfumi hwavo. Kutanga kwegore rino anthrax yakauraya mombe makumi matatu nenhatu kuchipinge, Gokwe neHurungwe ikabatawo vanhu mazana mashanu negumi nevasere asi hapana akafa. Dr. Makaya vanoti Zimbabwe inoda majekiseni mamiriyoni maviri kuti ikwanise kudzivirira chirwere ichi kumombe dzese munyika. Zvichakadaro mutauri weZimpact Vatinashe Farao vaudza Studio 7 kuti pane mumwe murume akafa kukaripa achikwane nzou.
Idzi ndidzo nyaya dzatoga tichinetsana nadzo dzekuti vanhu vari kukwadzwa, vanhu vari kurasirwa nezvipfuwo nenyaya yekupikisana pakati pemhuka nevanhu.
Mumakore mashanu adarika vanhu vanosvika mazana mana vaurayiwa nemhuka dzemusango idzo dzave kuendawo kune misha dzichitsvaga mvura nezvekudya nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.